Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chirende, Mudzimu, Doro, Kazangara nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anobanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanupf remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuchishidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanupf.
Munhu wese asiri kuti kuti haasi kuwana nemubhuku uyezve tichatora vanhuvese aii hatisi kunyora vanhuvese
vanhu vari kuchita vanhu vane fiya uyezve nechikwata chiri kufamba chitaura kuti totora vanhu siku vanhu vane fiya vanhu vane fiya.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Isu chaizvo vavana kuti vanhu tichitenga tiri mapilas tiri kusika tinodo protection yekuti kana tawana maintimidations yakatekuzotora siwa tinowana upa tinoenda atinonge tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedza. Saka kufamba kwakutotiza pamwe ndava mashopsi wautongobva mumashopsi pamwe neimwe nzira pamwe autobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochiza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo vanoti nhengo dzebato rezanupf dziri kunetsa munzvimbo mavo dziri kutungamirirwa navafurango nyambakuwa ava vakambopika jere nenyaya dzemhirizhonga.
Ya kune gurupu rakatwenwa kugweru rinonzi fazi rina chairman wari nanonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anetsa munhu wedza tingangoti paward panenge pane munhu akamirira fazi. Saka munhu iyeye anenge achinyora kuti vetriplec ndivapi maopposition ndivapi vanenge vachichidzira vanhu ivavo ndovari kutofamba vachitoti tiriura ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudzi.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbovesvasva yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumagundutsiko, hapana anogotaurwa and isu hatiunganidzi vanhu kuone information. Ndandorova maoko ndorova nyange ukasika pane zvaivo pano pachidhirekitwana ukangouya uchamboendesaizaka ndinobva ngari bhozidandamboita ripoti kumapurisa ekumangarandarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeu nefotereza vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato retriplec ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumbudza kubva kuhurumende zvanupf nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
ZANUPF president vamunangagwa ED executives vakasarudzwa nezanupf havana kuvhotegwa neEC patitika. Saka ka zvinhu zvinoitwa nemukuru yeuya ari kuita zvinhu zvezanupf haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuya is bound by the structures of the card and the constitution of the card. Avo kana vachida ngavatengera nepetrazi mvura to iri kungonaya ngavatengera kadziri pfumbudza ndiri kupfumbudzira mashizha ngavateme pfumbudza ngaite pasi varime kana zviri zvezanupf zvongoita kwazi hameno kwenyu mune madhongi nemombe hameno iwe pamwamwe indogara kumusha kwangu kune madhongi nemombe dhongi rinomwa pamombe here kana kuti mombe inomwa padhongi.
Asi mutauri webato rezanupf mudunhu remashonaland west vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanupf. Studio 79 akukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaNCS Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yekupedza nzara munyika. Vanhu vakawanda vanoti mbeu nefotereza yechirongwa chepfumbudza zvinhu zviri kupiwa nhengo dzebato rezanupf chete asi zanupf inogara ichiramba mashoko aya. Zviri kuitika kumashonaland west zvinonziwo zviri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Chirongwa chepfumbudza chakaparurwa zviri pamutemo mumwaka wekurima muna 2020 senzira yekubatsira varimi veminda midiki kuitira kuti vawane chikafu. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.